Rema by election tiri kupamba zvakanaka chaizvo mubato revanhu bato reMGC tiri kupinda muelection tichakabatana nemamwe mapolitical parties seMGC Alliance tiri kutatirifirudha maMP 26 pa29 zvakadzipo macancellors tiri kufirudha 85 nyika yese. Kampeni yedu hatisi kuda politics dzekutukana, dzekunyombana, dzekurovana. Tiri kuda kuti vanhu vataure zvavakamirira. Isusu sebato tiri kutenda nekampeni yekuti tinoda kuita zvakanakira ruzhinji. Asi isusu seMGC taita bato raita vanhukadzi vakawanda kudarika mamwe mabato vari kukwidza pasarudzo iyi. Takawirirana semusangano kuti tichapa rubatsiro rwakati kurei kumaareas ari kukambenwa nevanhukadzi.
Asi katiri panyaya yekusimudzira madzimai vamonzora, takanzwa kamai kupe vamaishanda nawo vachiti aiwa muri kutovadzikisira nezvakaitika mubato.
Zvekuti munhu adzingwa mubato hazvinei kuti mukadzi kana kuti murume. Zvinodhipenda kuti iye adzingirwa zvipi, abudira zvipi musangano macho. Mukatarisa muMDC munomu makabuda vanhu vakawanda, makabuda vomuda asi mudzimai kakuti makabuda tendai miti asi mudzimai, nokuti vane zvavakaita ivo amai avo. Vakaita press conference yavo vakati ivo bato ratemurwa nepakati, vakati ivo vapresident nechimwe chibandiko. Mutemo weMDC ndirekuti kana uchida kuita president weparty unovhoterwa kuextraordinary congress. Mai vana kudzingwa nemunhu mubato, ndivo vega vakataura kuti ndaakutungamira chibatiko changu, isu tavatangovasiya vachienda. Asi kana zvinge zvadaro, tinotora city redu sematorero atangoita masiti emamwe maMP akanga ane mapato avo. Hapana kushungurudzwa kwavakaitwa amai kupe.
Etouya panyaya yealliance apa vamonzora, vamwe vanopikisana nemi vari kuti muri kungobatirira zita rekuti alliance nekuti vakanyora chibvumirano chacho vakawanda havasi mubatanidzwa imomo. Masara naani chaiwo akanyorerana chibvumirano ichi?
Chakakosha patinenge tichitaura nealliance haasi munhu akasaina, nekuti vazhinji vakasaina havasi sipo. Mukatarisa kuMDC yandotungamira ini, munhu akasaina ndiMorgan Tsvangirai. VaMorgan Tsvangirai havasi sipo vakashaya. Saka panouya akavatsiva ndiye anenge amukuru webato iroro. Mamwe mapato aya, vamwe vatungamiri vakabuda mumapato imomo, mapato iwayo akasara. So muenzaniso, vaWelshman Ncube vakabuda mubato ravo vakanojoina MDC. Vatendai Biti vakatandaniswa kubato ravo rePDP vakatsiwa namai Matibenga. VaNcube iko zvinobvi vatsiwa navamandaza. Saka kutaura kwatiri kuita iko zvino, tine maalliance partners 6 out of 7 akaenda kuelection ya 2018. Vakabuda chete mualliance ndevakarufumi netransform Zimbabwe yavo.
Mune imwe nguva makambotaura mashoko ekuti iri ranga risiri bato, vamwe vari kuti vakadzingwa vachinzi vainge vaenda kualliance. Mungatsanangura kuti zviri kufamba sei ipapo?
Chekutanga, Mukova Blessing, MDC alliance harizi bato. MDC alliance mubatanidzwa wemapato anga ari manomwe 7, iko zvinezvi amatanhatu. Saka bato rimwe nerimwe rinenge rina president waro. Zvozobatana kuti tiite mubatanidzwa wemapato unonzi MDC alliance. So anenge ari mutungamiri kana kuti president weMDC ndiye anova mutungamiri weMDC alliance. Hakuna munhu mukoma Blessing akambodzingwa nenyaya yekuti akanga ari memba yeMDC alliance. Inhema idzodzo. Vanhu vakadzingwa nokuti vakanga vafoma rimwe bato risiri bato reMDC.
Asi vamonzora, vamwe vari kuti nekupatsanuka kwaita bato uku zvinenge zvaakureva kuti zvainge zvichida kuitwa navatsvangirai zvinenge zvaparara. Vamwe vachitotaura kuti avaone MDC alliance ichikwanisa kutora kana chigaro chimwe chete zvacho mumabi elections umu.
Vanhu vanongosvora ka, vanhu vagara vachisvora kusvora mbodza nezvimbira.